ndiri umona munyeko se delegate inonzi yi4She champion for gender equality and women inclusivity. Tiri kuita mabasa okukurudzira kuti tisimudze madzimai.
Tiri kuona kuti musangano uyu wakanangana nemadzimai kunyanya kune madzimai akawanda. Sei zvakakosha kuti varume vakaita semi vangewo variwo pazvirongwa zvakadai?
Kuti tibudirire sevanhu senyika tinofanira kuti tishande pamwe chete varume nevakadzi. Saka nyaya yedevelopment iri kuda kuti tisimudze madzimai because mamiriro ezvino mazuva ano ndezvekuti vakadzi vakawanda havamo munyaya dzokutungamira panyaya dzedevelopment. Saka tinoda kukurudzira kuti varume vabatsire vakadzi kuti vasimudziwe, totisimuka mukadzi achisimudzwa nemurume kuti tishande pamwe chete panyaya dzedevelopment.
Misangano mikuru yakadai inobatsira here kana kuti vanhu vanongotaura vomirira zvakare gore rinouya ra2024?
Inobatsira zvikuru because kune zvimwe zvinonzi muchirungu maset targets kuti vanhu vanototaura kuti gore rino ndezvipi zvatoda kuti tikurudzire kuti vanhu vashande. Next year voita mareview kuti vanhu kuti vashanda sei. Saka kana uchitarisa panguva refu pamakore unotoona kuti mamiriro ezvinhu panyaya dzevakadzi dziri kutochinja, vakadzi vari kutosimudziwa. Hondo yacho iri kuendera mberi and varume vakawanda vari kutojoina kuti vachikurudzira kuti mukadzi asimuke kuti tiite development pamwe chete.
Saka sevari kumirirawo Zimbabwe kumusangano uyu, mungati makabatana here, mune chisungo chimwe chete here, muri kumbosanganawo here muchipanana mazano?
Chokwadi ndechekuti tine delegation iri official yeparliament negovernment. Saka vane position paper yakabuda kuHarare uko. Saka vatoya vakatoibata position paper kuti those are true da kuita seZimbabwe kukurudzira kuti tisimudze madzimai. Saka vari kutoshanda pamwe chete. Ini ndakauya ndiri nhengo yedelegation yemaNGO. Saka ndiri kutobatsira kuti zvinhu zvifambe mushe but handisi muofficial delegation yeZimbabwe.
Asiwo muri kufarawo here nepasvika Zimbabwe pari zvino munyaya dzekusimudzirawo madzimai?
Zimbabwe neimwe nyika ichiri kumashure zvikuru panyaya yekusimudzira kwemadzimai. Tiri kutoedza kuti madzimai asimuke. Ukatarisa kudare reparlamende tine makota system, ukatarisa local government kwane quota system, but tichiri kure tikazikompera nedzimwe nyika, dzimwe dzatofamba. Muafrica nyika dzakaita sana Rwanda dziri pamberi, saka tinofanira kushanda zvikuru. Bumbiro remutemo renyika rinoti tinofanira kuita 50% gender equality. Tichiri kure ipapo, tinofanira kukurudzirana kuti tishande.